Hawa magadi babaka neviri tinotenda nekuti pamukana wekuti tinge tichikurukura. Zita remusikana anonzi Sera Makwara ane makore 23 years ekuberekwa. Zita resangano rake rinonzi The Rudo Project. Pakaitika COVID kuZimbabwe paya pakaitwa malockdown, akatanga achibatsira achitumira mare kuti chikafu chitengwe chichiendeswa muZimba. Dzavo vakanga vasingakwanisi kunge vachiwana chikafu panguva iyoyo, achibva azobva ipapo ndokuchitanga kutsvaga mari dzekuti izvo vana vanenge vachienda muzvikoro vakwanise kutengerwa zvinoshandiswa muzvikoro kunge vachinyora, uyezve nemaschool bags anenge achidiwa nevana nebhutsu. Akanobatsirawo zvakare achitsvaga zvinhu zvakaita kunge semadiapers nezvimwe zvakadaro zvinodikanwa pautano hwevana vasikana vechidiki vachiri kukura, achipota vachiendesa kumaorphanage homes kana kuti achiendesa muDzimba mune vana vanenge vachida rubetsero rwakadaro.
Vakawanda vezera rake vangada kunzwa kuti chii chakaita kuti anga achiita pfungwa iyoyi.
Pfungwa iyi yekuti akwanisa kunge achibatsira yakatanga mugore ra2013 patakaenda naye kuZimbabwe. Saka achiona iye kunetsekana kwaita vana vasina pekugara vanga vari mumastreets vachikumbira chikafu, zvakava zvinhu zvakamubata zvikuru. Ndopa akatanga kuchiverenga nekuda kuti anzwisise kuti chii chiri kumboitika kuZimbabwe, nokunzwisisawo zvakare kuti izvo chirwere chakaita kunge cheHIV AIDS nezvimwe zvakadaro zviri kukontribhuta kuti vana vange vasina vabereki vachizopesirawo vamwe vana vamumastreets, uyezve nokungotambudzikawo kunongo kuchingoitawo vanhu mukati mekurarama. Ndokumwe kwakamuita kuti anzwe kuda kubatsira. Ndopaka achitanga kuchitsvaga kuona kuti izvo zvii zvaangaite kuti akwanise kunge achibatsira. Ndopakuzosvika kuti achitanga organization iyoyi achibva atanga kuchizobatsira.
Imiwo sevabereki vake muri kumubatsira nenzira dzipi?
Tiri kubatsira Sera paprojekti yake inonzi Rudo Project nekumutsvagirawo mari kuti akwanise kunge achiwanawo mari dzekuti anga achitenga zvinhu achikwanisa kunge achitumira kuZimbabwe. Saka tinobatsirawo kuti izvo tinge tichitsvagawo mari tiri pamwe chete, tichibatsirawo futi zvakare kunyange paanenge akuchitumira zvinhu zvake kuZimbabwe. Tinobatsirawo zvakare nekutsvaga vanenge vachikwanisa kunge vachitumira zvinhu kuZimbabwe kuti akwanise kunge achitumirawo ikoko, uyezve tinobatsira zvakare nekuti akwanise kunge achiwana nzvimbo dzekuti anga achibatsira. Tine vamwe vatinoshanda navo variko kuZimbabwe ikoko vatakaita kuti yanga achikwanisa kunge achishanda navo kuti akwanisa kunge achisvika rubetsero irworwo. Saka tiri kubatsirawo mune zvese zvaanenge achida kuti organization irambe ichienderera mberi nekubatsira kwainenge ichiita.
Semwana wechikoro ari kuzvikwanisa sei kuti uko ari kuita zvezvidzidzo zvake, uko ari kuita zvesangano rake?
Panyaya yechikoro anotiwo kana yangu yechikoro anombotarisawo pane zvechikoro, omboita zvechikoro. Kana vachinge vavharawo kuchikoro ndopaanonyanyotarisa manje paorganization yake achiona kuti izvo angaramba achisumudzira sei. So anongopota achiti izvo kana awana mukana oita zveorganization paanenge akumboitawo zvechikoro, ombofokasa nezvechikoro. Anga achingotry kuti zvese zvinge zvichifamba achikwanisa kuti izvo anga achibatsirawo. Saka rubetsero rwacho dzimwe nguva zvinenge zvichititore nguva kuti tikwanise kunge tichiunganidza zvinhu, tikwanise kunge tichiunganidza zvinenge zvichidiwa zvacho nenyaya yekutiwo munhu anenge ari kuchikoro.
Korutsigiro rupi rwaari kuwanawo kubva kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica?
Ari kuwana rubetsero kubva kune ruzhinji rweZimbabwe vari muno kuburikidzawo nekudoneterwa mari dzekuti akwanisa kunge achitenga zvinenge zvichidiwa. Kana takwanisa kunge achitumira mari dziri mari chaidzo, takwanisa kunge achibhadharawo maschool fees kana kutumirawo maschool supplies. Anoshandawo zvakare nevamwe vaanoshanda navo ino vekuZimbabwe vari muno vari muzvikoro vanenge achibatana navo achiita makomiti kuti vakwanise kunge vachitsvaga zvinhu muzvikoro mavanenge vari imomomo, vachitsvaga bhutsu, vachitsvaga maschool supplies vachitumira kuZimbabwe. Saka ane vamwe vechidiki vanopota vachimubatsirawo vekuZimbabwe vari kuno kuzvikoro.
Shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva?
Ndinongokurudzira vechidiki kuti kana paine zvavanenge vainazvo mukufunga kwavo, angava ari madreams, angava ari zvimwe zvavanenge vachitarisirawo kuti vange vachiitawo muupenyu kuti vakwanise kunge vachibatsirawo navo nevamwe zvinhu zvichisumukira tichisumudzirana seruzhinji weZimbabwe, kuti vasangoneta, vasakurumidze kuluza hope, asi varambe vachishanda sekutsvaga kwakaitawo musikana wekuti ndezvipi zvandingaite kuti ndikwanise kunge ndichibatsira. Zvakamutorera nguva yakareba zvake asi aingoshanda mbijana kusvika that dream yava reality muna 2020. So ndinokurudzira kuti ngatirambe tichibatana, tirambe tichibatsirana ino tiri pamwe chete. Vanenge vaine zvavanenge vachifungawo fanenge vechidiki ndovachine simba vakwanisa kunge vachiwanawo rutsigiro kubva kumaparents, kubvawo kune vamwewo ino vari munharaunda kuti vakwasa nguva vachibatsira fanegese kubatsirawo kuri kuita mwana akangotanga vachingoitawo zvidiki dzimwe nguva aitakawanawo marishoma otumira kuti zvingorambawo zvichiwedzera kusvika zvasvika pazviri pano
ko vanoda kuziva zvakawanda pamusoro pethe Rudo Project nemabasa ari kuitwa naSera ekubatsirai
kana pane vanenge vachida kuti vazive zvakawanda pamusoro peorganization iyi vanokwanisa kuenda paRudo Project rudoproject.org kana kuti paInstagram @RudoProject uyezve anowanika zvakare paFacebook The Rudo Project kana pane anenge achida kuti vakwanise kuwanawo information yakawanda kana kuti vanokwanisa kutiwo zvavanga vachibatsira kana even vari kutsvagawo zvakare rubetsero vanokwanisa kuti vaendewo pamawebsite andataurai kuti vakwanisewo kuti vange vachinzwisisa kuti zvii zviri kuitwa nemwana uyezve kuti izvo ndepapiwo pamwe pavangakwanisa kubatsirikana kana kuti kubatsira.